Phantom, do it.
Já não.
Extra bad. Careful. Sama si manchere chete. Shepasi pananga shipete. Shagadaro kuna matandire kete. Sakanda mirira kuyete. Guva yare batichi fighter. Ndoda miracle. Paketo sombo homa shinombo taita. Ndoda miracle. Ukure upenyu ndiri kuraita. Ndoda miracle. Ndovimba muna mwari chero zvazvaita. Ndoda miracle, ukure upenyu ndiri kuraita. Ndoda miracle, ndovimba muna mwari chero zvazvaita. Kwandabva kure mufambo, tarisa tafamba chinambo. Toukunda semutambo, nai mambo, ndiri musango. Daily ndomukira kumushando, handimire ndadhonza tambo. Handisi kutaura nyambo, nombira ndiri ndeka ndinenge rambo. Guva yare batichi fighter.
Ndoda miracle.
Paketo sombo homa zvinombo taita.
Ndoda miracle.
Ukure upenyu ndiri kuraita.
Ndoda miracle.
Ndovimba muna mwari chero zvazvaita. Sama si manchere chete. Shepasi pananga zvipete. Shakadaro kuna matandire kete. Saka ndamirira kuyete.
Mostai. Jaja. Jaja.
Ndoda miracle.
Mostai. Jaja.
Mwari weminana. Inzwa kuchema kwenyu mwana. Mostai ndimi munoplana. Kwanda apa kure kachana. Ndinoda mana. Guva yare batichi fighter.
Ndoda miracle.
Paketo sombo homa zvinombo taita.
Ndoda miracle.
Ukure upenyu ndiri kuraita.
Ndoda miracle.
Ndovimba muna mwari chero zvazvaita.
Phantom, do it.
Levels production.
Well done. Go and see.